vakasarudzwa kumiririra Ward 27 kuGlenora vari nhengo yeTriple C vaombera Ishe Nhente ndemumwe akapambwa akaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori avo vanonzi vaida kuziva kuti urongwa hwubatoeri hwange hwakamera sei mushure mekuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzakanzi nevaongorori vakawanda dzainge dzisina kuchena vanhende vanoti vakapambwa nevasori vainge vakapakatira pfuti uye vakabayiwa jekiseni ravanofunga kuti rainge riine muchetura vakapambwa muHarare pamwe neimwe nhengo yebato ravo vasanele mukuhlani mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalosiziva vati munyika yese maberekera ingwe
tabva musarudzo instead of building and uniting the country tava nguva yekuti kuve nekubatanidzwa kwevanhu asi chatiri kuona is attack on civilians zvaitika kunana nhende zviri kuitika kunana muguza unoonana achithreatena vanhu kuti vakavhoterei sanduko vakavhoterei Triple C kunana manikaland nekumareserva
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya yekupambwa kwavanhende navamukuhlani
tichiri kuongorora nyaya iyoyo ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavabatane nemapurisa ngavaite cooperation kuti vanhu mainvestigations aone kuti zvakafamba sei
sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti zvakakosha kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuongorora nyaya dzekupambwa kwevanhu muzimbabwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vakambopambwa muzvare Justina Mukoko vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo munyika ndeyekuti nyaya yekupambwa kwevanhu ipere zvachose
chikuru chandinoshuvira ndechekuti dai taregera sevanhu vemuzimbabwe kushandisa tsika yekupambwa kwevanhu vachienda kunoshungurudzwa vobva kunoshungurudzwa vouya vaine maronda akawandisa tsika inenge isiri kupera sei tisiri kugona kupedza tsika iyoyi itsika yakaipa
muzvare Mukoko vanga vachitungamirira sangano rinoongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Peace Project asi vanoti vasiya basa vachivamba sangano idzva rinobatsira vanenge vaitwa kafira mberi reJustina Mukoko Foundation muzvare Mukoko nezuro vakapiwa mubayiro wokurwira kodzero dzevanhu vachitaura neStudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamirira Zimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vakarumbidza muzvare Mukoko vachivati gamba munyaya dzekodzero
nhasi tiri kuonekana naJustina Mukoko anga achitungamira Zimbabwe Peace Project kwemakore 16 apfuura saka isu sebod reZPP tanga tichimupawo remekezo rwakakosha Excellent Service Award yekumutenda nebasa guru raakaita kubva muna 2007 apo paakajoina ZPP
kupambwa nekutsakatiswa kwevanhu munyika kuri kushoropotswawo zvakanyanya nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ayo anoti ari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi vamwe vakapambwa vasati vazivikanwa kuti varipi vanosanganisira vaitaidzamara vapatrick navanyana varashiwe gusha nevamwewo ndakamirira studio 7 muHarare ndini rutendo mawere.